manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo chivabu 7 2017. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Chenotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hongu tine zvirongwa zvakakuti zvakanaka zvakadai itsinoni moone mhuru yayo. Tichira kuti madzimai anofanira kuberekana nemadzimai madiki vachienda kunorejeta kuvhota. Tine zvakanangana neavo vanonzi maaliens.
Mubatanidzwa wemapato anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA unoti uri kuronga kuparurawo zvirongwa zvekukwezva madzimai nevana vavo kuti vanonyoresa kuvhota. Varimi vefodya vakawanda mudunhu remashonaland west vonyunyuta kuti vari kubirirwa pamutengo uri kutengwa navo fodya yavo mukaroyi.
Zvichida pane akanditeerera nhasi ari kubvunzawo pamamukati moupenyu hwake pamanoona kunge wakazvidzika pamwe kune vanotokuonawo kunge wakazvidzika pamwe pane vanotobvunza kuti pane chakanaka here tingabvawo muna mudzimai uyu pane chakanaka here tingabvawo munyika yeZimbabwe.
Muchikamu chedu chechitendero nhasi tichakupai hurukuro yatakaita napasta Adonis Kupe Ayema vanotungamira kereke ye Beauty for Ashes Ministries International iri muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA unoti wave kuronga kuparura zvimwe zvirongwa zvinokurudzira madzimai nevanasikana kuti vanonyoresa kuvhota kuitira kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Mutauriri weNERA uye vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti mumazuva mashoma anotevera vanenge votenderera nenyika yose nechirongwa chavo chinonzi Moune Mhuru Yayo icho vanoti chichabatsira mukukwezva madzimai. Vanotiwo vane zvimwe zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisirawo zvinobatsira vanonzi vekunze kana vabva kure. Zvirongwa izvi zvinotevera zvimwe zvakaparurwa nemubatanidzwa uyu zvakaita sebereka mwana pamwe nechimwe chakaparurwa mukupera kwesvondo kuno nevechidiki kuchitungwiza. Ngatinzwei vamonzora vachitsanangura.
Hongu tine zvirongwa zvakati kuti zvakanaka zvakadai itsinoni moone mhuru yayo. Zvichida kuti madzimai anofanira kuberekana nemadzimai madiki vachienda kunorejeta kuvhota. Tine zvakanangana neavo vanonzi maaliens. Maaliens vanhu vaiva vekuti vabereki vavo ndevekumalawi, Botswana, Mozambique, Zambia, South Africa vanenge vachishanda muno muZimbabwe kana takabarirwa muno muZimbabwe. Vanhu ivavo vane kodzero dzekuvhota, saka tatine chirongwa chakanangana navo ivo vanhu ivavo kuti varejiste kuvhota. Nevanhuwo vasati varejista kuvhota ngavarejiste kuvhota. Tichida kuti tiemphasize kuti nokuti pari kugadzirwa voters renewal hazvinei kuti wakambovhota kare, unofanira kurejista panyowani.
Zvirongwa izvi muchange muchizviitira matunhu api vamonzora?
Tiri kuita kumatunhu ese emuZimbabwe. Tiri kuenda tichaenda kumaruwa, tichaenda kumadhorobha, tichaenda kunzvimbo dzakatenderedza madhorobha dzatinoti macarry haven, tichaenda zvakare kunana diaspora. Saka tiri kunanga nzvimbo dzese dzine vavhoti vemuZimbabwe. Tichange tichienda zvakare kumapurazi ikoko tichinotaurirana nevariko kuti zvakanaka kuti vavhotere imwe hurumende inoita kuti vakwanise kushandisa mapurazi iwayo zvine musoro.
Maone Mhuru Yayo ko bhuru
ndizvozvo tine mhoune mhuri yayo neemweya totibereka mwana tiende ndizvozvo bhuru netumukono tidiki zvinonge zvichidikanwa ipapa chakanyanya kukosha ndechekuti vana veZimbabwe vese ngavaende kunovhota vangava nababa vana mai vakomana nevasikana
munotarisira kuparura zvirongwa izvi riini vamonzora
tiri kutanga musi wa 6 uno tikangobva musi wa 6 iwoyo taakutongoenda kurura nyika yese chinangwa chiripo ndechekuti munhu wese ngaaende kunoregista kuvhota
avanga vari mutauriri wesangano renera vaDouglas Monzora vari parunare muHarare neStudio 7 Varimi vefodya vakawanda mudunhu remashonaland west vanoti vari kubiridzirwa pamutengo uri kutengwa nawo fodya yavo nekuda kwekuti vakapiwa mbeu nefotereza nemakambani ari kutenga fodya yavo mukaroyi mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
varimi ava vanoti fodya yavo iri kutengwa nemari isingapfuure madhura maviri nechidimbu pakirogiramu imwe chete mari yavanoti ishoma zvikuru kana zvichienzaniswa nepamisika mikuru kuHarare varimi vanotengesa fodya kukaroyi havabvumirwe kunotengesa fodya yavo kuHarare sezvo vakapiwa zvekurimisa nekambani yemashonaland tobacco kambani kana kuti mtc mumwe murimi wekazangarare kuhurungwe vatimothy chizuma vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekuti fodya yavo yose mabhera makumi maviri nemashanu yakatengwa nemari iri pakati pedhora rimwe chete nechidimbu kusvika pamadhora maviri chete pakirogiramu
Sera mune negotiator naye ndeuya anenge akupa price but already muna gazeta price ndapa class boss then go mechanist aka class raiso pa forge yako andizi ne grade raiso pa forge yako ne zvipapi pa sheet pake andizi papero yako ngotasa zvona zvota izvi zvotongoenda nechi mabero mazhinji anonzorwa madollar 50 $2 ndo binamba mabero mazhinji anenge achipocha
Vachizuma vanoti sezvo vakanyorerana chibvumirano nemakambani anotenga fodya yavo vanomanikidzwa kuendesa fodya yavo kwavari vachizuma vanoti makambani havasi kuzadzisa chikamu chavo chavakabvumirana chekutenga fodya yavo nemari inotarwa pamisika yefodya nyika yose
kuti ukomplaine kwokuenda kwacho onoko unoenda bhozi unenge wangokiwa akupa contract form zvavanenge vakataura pacontract form ndozvinozokusungirira Asiwo vasina kuita zvakakodzera uye zvakafanira zvamakanyorana pacontract form vanenge vasina kuita zvizvo.
Asi mumwe mushandi weMTC asina kuda kudomwa nezita anoti varimi havafanirwe kugumbukira makambani ari kutenga fodya yavo. Mushandi uyu anoti fodya yevarimi vakawanda haina kuibva zvinodikanwa uye yakatadza kuomeswa sezvo yainge iine mvura yakawanda. Mushandi weMTC uyu anoti dambudziko rinofanirwa kuchema varimi nderekuti sei vachipiwa mari yavo shoma iyoyo ari mabond notes asi vatengi vefodya vakauya nemari yekuAmerica uri muso varimi vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo kumabhanga uko vasingabvumirwe kutora mari inodarika madhora makumi mashanu pazuva mamwe mabhanga vari kutopa mari madhora makumi maviri pazuva iyo vanoti shoma sezvo vachida kubhadhara vashandi vakavayambura kunhonga nekupisa fodya yavo dambudziko remari iri riri kuita kuti varimi vamanikidzwe kutenga mari vachishandisa mari iri mumakadhi avo pamusika mutema varimi vanoti nga mari nezvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20% kambani yeMTC imwe yemakambani akawanda ari pasi pekambani hombe yeAlliance One International Incorporation inowanikwa pasi rose asi muzinda wayo uri muNorth Carolina kuAmerica Alliance One International inotenda fodya muAfrica munyika dzinoti Malawi Tanzania South Africa Zambia Uganda Kenya neZimbabwe voigadzira nekuitengesa kuAmerica Europe neAsia mukura anoona nezvekufambiswa kwemabasa mukambani iyi vaKenneth Langley vanoti kambani yavo yakayamura varimi vepasi vanosvika zviuru gumi nemari inosvika madhora mamiriyoni makumi maviri nematanhatu gore rapera kuti varime fodya yavari kutenga vaLangley vanoti vacharumura varimi vavari kuyamura nezvekurimisa mushure memakore mashanu ndakamirira Studio 7 kuKaroyi ndini Arthur Chigoriwa
Thank you.
Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kushushikana kuti zvikoro zvave kuvhurwa nemusi wechipiri pasina zvatichagadziriswa pane zvinetswa zvekotoro yapera. Mutungamiri wesangano iri vaobet masaraure vanotiwo dambudziko rekushayikwa kwemari munyika richatadzisa vabereki vakawanda kugadzirira kuti vana vavo vadzokere kuzvikoro nenguva. Vanotiwo chimwe chisina kugadziriswa inyaya yehwaro hwedzidzo kana kuti curriculum iyo yakasimudza mutauro mukuru kubva kutanga kwegore. Ngatinzwei vachitsanangura.
Dachitarisa nyaya yematambudziko ari kusangana nevadzidzisi nevabereki ezvikoro zvichida kuvhurwa kudai. Pane nyaya yekushayikwa kwemari mumabhanga iri kuita kuti maticha mazhinji agara ari pamakiyu vachitsvaga mari yavo, zvichavatadzisa kudzokera kubasa nenguva zvichikanganisa basa ravo. Zvitarisa zvenyaya yekesho ichatadzisa vabereki kuti vatepe vana vavo zvakakwana zvekuti vaende kunodzidza, ichatambudziko zvikuru kwazvo zvikoro zvinge zvichivhurwa. Dachitarisa zvenyaya yekarikulamu iri kushandiswa muzvikoro yakaimpo kana vadokora isingadiwe nevanhu isingaenderani nezviri munyika isi kusapota nebudget renyika. Tiri kuti ichawedzera zvekonfusion muzvikoro. Confusion yatakaona kutanga kwegore temu yekutanga nekuti zvikoro zvivetiranga rigore bara ramhanya vanhu vasingazivi chekubata kana tokutangira dzidzo isiri kuwanikwa yakakwana muzvikoro nekuti vanhu vangu vasingagoni kuimplimenta karikulamu yacho. Tichitarisa zvenyaya yepoliticization yemaschools tichitarisa munyaya yemaelections akuya 2018.
Imi sesangano zvii zvamuri kukurudzira tichiona kuti mune zvichemo zvakawanda kudai?
Chekutanga panyaya yekugara kwevadzidzisi vekumaruwa, tiri kuti dai hurumende yaisa yatiri kuti education equalization fund iyo ichange ichipiwa mari kubva kune mari dziri kutambiswa dzezindef. Chechipiri tiri kuti vaiwedzere yatoti rural retention and adaptation allowance ive inokwanisa kuita kuti vadzidzisi vekumaruwa vafarire kudzidzisa ikoko yatiri kupropoza kuti imberi 100% yesalari. Pakarikulamu tiri kuti karikulamu iyo dai yabviswa waitwa karikulamu inenge yebvumira vanhu nyika yose inoenderana nemasocial economic conditions ari munyika medu.
Zvichemo zvese zvamataura izvi zvinhu zvagara zvamaa muchingonyunyuta nazvo makore ese, munotarisira kuti pane chinganzwikwa here chingashandurwa?
Tinoziva kuti takutaura nevanhu vakaoma musoro vasingadi kuteerera zvinotaurwa nevamwe, asi isu pese patiri kutaura apa hatina kugumbata maoko. Tiri mushishi yekuramba tichimobhiliza tichibvunza vanhu vakawanda kuti vanzwisise urongwa hwedu nekuwanda kuri kuita vanhu vazhinji vaakunzwisisa nyaya tiri kutaura iyi. Tokutarisirwa kuti kana vachii varamba vachinyarara vasingapindure zvichemo zvedu, tichaona patichadzokera mumastreets matinombogara tiri.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaobet masaraure vari parunhare nestudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7, tiri kutepfenyura tiri muwashington dc. Munotibata pa 909 am, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iyo zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa urongwa huri kuitwa nedare reparamende rekuongorora kuti mari dzakapuwa vechidiki nebazi rinoona nezvekuendesa upfumi kuvatema nevechidiki dzakafambiswa sei. Pane kunyunyuta kwakanyanya munyika kuti mari idzi hadzina kufambiswa zvakanaka. Nekudaro nasi tabata sachigaro wekomiti inoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema uye ichionawo nezvevechidiki Honorable Mayor Wadya Jena, avo vanoti vari kutanga nemusi wemuvhuro mangwana kuferefeta kuti mari idzi dzakafamba sei. Tatanga nekubvunza vaWadya Jena kuti chirongwa chavo ichi chinenge chichifamba sei chaizvo.
Zvatiri kuita, tiri kuita mapublic hearing nematours kunoona kuti mari dzakarimiswa Ministry of Youth in Digitalization and Economic Empowerment in conjunction nemabank akafanana neKEB inonzi Under Old Mutual neStandard neIDBZ neCTB. Mayouth akapiwa mari inorana 90 million of dollars vamwe vachiwana mari ma5000 ma10000 ma20000 ma1000 ma$500 peproject. Saka tida kutione kuti maproject avaka applya maproposals avo akaita woti inini blessing ndikuda kuita zvokuchengeta mombe. So go tonoona kumusha kwako pacho kwawakati uri kunochengetera mombe toona dziripo here, kana wakati uri kuita zvokutengesa chakati pashopu yacho iyoyo pacho kwawakanyoresa, nekuti vamwe vanoita fraud yevachinyepa and then vamwe vanorekwa havana zvinemba. Takaita takainvaita mabanks akauya, takainvaita vamwe mayuta akauya. Mabanks aicomplaina kuti madefaulters rate is so high, iri kuma almost 80-90%. Mawini ndikutora mari mayuta acho mamwe arunzi akatotora mari akashandisa zvisirizvo. So we want to do a fact finding business so that we ascertain is it the correct thing that was done. And also remember kuti pakaita ma indications ema companies akapa mari nemayuta akauya, vaitaura nyaya dzekuti to find kuti vamwe vanhu vanenge vachinzi vakapiwa mari vanenge vachizivana na certain minister or vari connected na certain politician. Isusu tinoti separlament, what we must do is kana mari dzichipiwa izvi zvinofanirwa kupiwa vasingatarisi kuti unosapota bato ripi, vasingatarisi kuti unoenda kuchepipi, vasingatarisi kuti ganda rako rakaita sei. Mwana weZimbabwe as long uri between the ages of 18 and 35 is defined by the constitution, uri muyuthi unokwalifya. So zvizhinji tichazonya sokupai kana takuita ripoti yedu.
Saka muri kutarisira kuti muchaeshanyira vechidiki vakawanda zvakadii?
Nyaya inoneta nyaya yefunding. Tinoziva kuti hakuna mari mazvangu, because kuti tisimuke separlament pano pachidiwa mari dzekufambisa accommodation dzechikafu dzekudaidzawo kubhuka mazenyu zvakawanda wanda. Saka what we are going to do right now, tiri kuti tichabva musi weMonday, come this coming week in Monday for 8, tetiri kuVictoria Falls. Echotinda ho kuti inozi public hearing, ma youth ese, ma interested groups ese, ma NGOs vanoda vemachechi vese anechokuita vanoda kuya kuzonzwa, vanoya kuzoti papfungwa dzavo kuti vakawana mari here ikoko kuti falls iri anda matot vakabenefita here, votiudza matambudziko ese vakasangana nawo. That's the falls. And then musi weTuesday, musi wa9, tinenge tiri kuBulawayo. Bulawayo tichatoma maproject kuzi matakapiwa nemabanks kuti kwaBulawayo kwakapiwa mari yakati yakati yakati. Totenderera tichiona mayuta akapiwa mari, toona kuti vakashandisa mari yacho zvirizvo zvavakaikweretera here. And tobva ipapo toya kuKwekwe musi Wednesday, toita public hearing kuMbizo, kucommunity center yaKumbizo. Mayuta ese anofanira kuuya, topedza izvozvo totendererawo kuona kuti vakapiwa midland kuKwekwe ndevapi vakaita zvakadaro here. Enderi musi Thursday musi wa11 tinoenda kuGoke neMbudziya, kune vakapiwawo mari kumisha ikoko. Tonoona kuti havana kunyepera hurumende here kuti mari yavakapiwa vakaishandisa chii. Tobva ipapo todzoka toenda kuBhindura. Bhindura tinotarisa the same thing again. Bhindura toenda kumarondera kuna vachikomba, topinda mumusha kuna masadza kwese kuya. Tobva ipapo toenda kuNyanga. Takaenda kuNyanga tichasvika Nyanga yese manyika lendi tichitenderera, tozoenda kumasvingo. Kumasvingo tichaita public hearing.
Saka vanenge vasina kushandisa mari zvakanaka vanoitwa sei?
Whoever being or misused or misrepresented kundida mari yakati kushandisa zvakati, isusupoti mutemo unofanirwa kuapplyiwa regardless yekuti ndiana.
Manga makateerera kubva kuna sachigaro wekomiti inoona nezvevechidiki nekuendeswa kweupfumi kuvatema, Honorable Justice Mayor Wadyajena. Aiwa amawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki. Iyo zvinoto kuendesai kuchirongwa chedu chechitendero, uko muchanzwa hurukuro yatakaita naPastor Adonis Kupe Ayema vekereke ye Beautiful Ashes Ministries International.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, munondipa simba.
Ini ndinoitwa Pastor Adonis Kupe Ayema. Ndinobata nekereke inonzi Beautiful Ashes Ministries. Ndinova sangano ratakatungamirwa naMwari kutanga muMaryland, USA, muna 2011.
rinowanika kupi sangano iri kunze kweMaryland mamakatanga muri?
Takatanga muMaryland kugadzira mapepa imomo nekushumira chimomo, asi Mwari vakazotifambisa nekufamba kwenguva kufamba kune mastate nzvimbo dzakasiyana-siyana muno muUnited States. Iko zvino tiri kushanda tiri kuAtlanta, Georgia, asi home office yedu iri muMaryland zvayo, asi tinowanikwa tiri muAtlanta, Georgia. Tinowanikwa zvakare online platform nemaprayer line. Saka zvinobatsira kuti vanhu vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vakwanise kusvikirana nesu patinenge tichishumira.
Tinoona kuti imi muri chizvarwa cheZimbabwe, asi muri kugara muAmerica. Mune nzira here dzamuri kuita kubata nevari kuZimbabwe kuburikidza nekereke yenyu?
Hongu, pakakatanga muna 2011 tanga tichishanda nerimwe sangano ranga richiita zvokubatsira vana vezvikoro. I think programu yainyanya kubatsira vanga vari kuzaka. Saka taibatsirawo ipapo tichiita matournament ebhora nekuti vana vaungane vaone kubetserwawo, kupuwawo mbatya, kupuwawo zvakadaro zvinovabatsirawo mukurarama nekuti vaonerwe mvura and so forth. And tichibata nevamwewo vanga vachitumira masanitary pads kuvana vekuzvikoro vanasikana kuzvikoro kuZimbabwe. Saka tachibatirana navo ipapo, uye tinoenda kuZimbabwe tichinoshumira. Beautiful Ashes Ministries yakatangwa, asi tinechechi kwatakabvawo kunonzi kuNew Covenant Ministries iri muZimbabwe imomo. Saka tinobetserawo kana tichiuya kumasanganowo tichishumirawo iye zvinenge zvichidiwa muZimbabwe.
Mune tarisiro here rekuti mune ramangwana muzovhurawo kereke yenyu kuZimbabwe?
Kana Jehovha vachitungamira kudaro, zvinogona kuti zviitike tive neofisi iri kuZimbabwe, nekuti kuZimbabwe ndo kwatinobva, kuZimbabwe ndo kumusha. Saka isi kana vachitendera kuti tive neofisi inorana kubva kuZimbabwe ikoko, shungu dzedu kubata vanhu nerudo rwaJesu, kuratidza rudo rwaJesu in a practical way, even tichivaratidza nekuvashumira, asi tiratidze rudo rwaJesu mukubatsira vanhu nezvinhu zvavanonida zuva nezuva.
Nhasi ishoko ripi ramungapawo vana veZimbabwe vangadai vakateerera pane ino nguva?
Nhasi ndingape shoko rinobva kuna John chapter 1. Kana chitaura nechishona ndinowanza kuda kuverenga richishona chairo tinyatso tandichivanhu chedu. Amen. Riripa verse 46, John chapter 1 verse 46. Inoti iyo muchishona, Natanieri akati, Nazareta, pane chinhu chakanaka chingabva kuNazareta here? Firipi akati, uya uone. Amen. Nhasi ndingade kungosimbisa vana veZimbabwe vakateerera kuti patiri kuona apa pari kutauriranwa panapa, ene pane kushorwa kuri kuitwa, kuri kubvunzwa kuti kune chakanaka here chingabvawo kuNazareta. Zvichida pane akanditeerera nhasi ari kubvunzawo pamwe mukati moupenyu hwake, pamwe unoona kunge wakazvidzika, pamwe kune vanotokuonawo kunge wakazvidzika, pamwe pane vanotobvunza kuti pane chakanaka here chingabvawo muna mudzimai uyu, pane chakanaka here chingabvawo munyika yeZimbabwe. Asi tinoona apa ndatanyera upindu hwangu, uya uone. Kana wazouya uchazoona kuti makanaka muNazareta imombo mune zvakanaka zvinobvamo. Anga amudzwa ipapo kuti uya uone, mwanakomana ari kuuya muprofita Jesu waNazareta, mwanakomana waJosefa, anga audzwa zvakanaka. Asi Nazareta yaizikana senzvimbo yechirungu inoti it was known as the city of garbage, kureva kuti muNazareta maiva maingotarisirwa kubuda marara, manga musina chakanaka chairemo muNazareta. Asi Jesu mwanakomana waMwari anouya, baba unosarudza kuti abve muNazareta, abve mucity of garbage, abve mune marara, abve mune pakazvidzika. Hazvinei kuti iwe uri pai, asi nhasi ndoda kukuudza kuti Jehovha vane chakanaka. Nhasi ndoda kukudaidza kuti uya uone, kuna Jehovha anotaura mapisarema 113 verse ya 7 anosimudza marombe kubva muguruva achizovagadza nemachinda, anovasimudza kunzvimbo dzakazvidzika achivaita pamusoro-soro. Nhasi ndoda kusimbisa munhu akanditeerera nhasi, ungave uri kuZimbabwe, ungave uri kupi, Jehovha vane zvakanaka. Takatarisirwa pasi kunzvimbo dzakawanda, zvikanzi pane chingabudawo here kumaZimbabwe, kune chingabuda here muZimbabwe iyi yadai kusangana nematambudziko.
mashoko asi nhasi kuna Jehovha anogona iye akasarudza mutsvene kuti ase mwanakomana wake abve munzvimbo pasiti dzanga akawanda aigona kubuda Jesu asi denga rakaona zvakafanira kuti abve musiti yezvikabheji munazareta nemarara munazareta musina chikanaka chinofanira kubudamo zvaiva nechikonzero sekuti ini newe tizive kuti tine tanda ini newe tizive kuti zvirimo zvakanaka zvatakagadzirira zvatakaitirwa burikidza nemwanakomana Jesu Kristu amen
Manzwa kubva kuna Pastor Adonis Kupe Ayema vanotungamira kereke Beautiful Ashes Ministries International vari parunare ne Studio 7 vari ku Atlanta, Georgia muno mu America. Nako kambo disaster kubva kuna mukanya Thomas Tafrenyika mapfumo tavatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rigai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA unoti uri kuronga kuparura zvimwe zvirongwa zvekudzidzisa kana kukurudzira madzimai kuti anga achienda kunonyoresa kuvhota. Manzwa zvakare huri kure yataita muchikamu chedu chechitendero na Pastor Adonis Kupe Ayema vanotungamira kereke ye Beautiful Ashes Ministries International iri muno muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange ministry zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei ku Studio 7 @voanews.com. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiyamina ntungamiri Nkomo.